Mukuru weZimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vanoti kunyange hazvo Agricultural Show yakanangana nevarimi nemakambani emuno pane makambani akawanda ekunze ari kuda kupinda mushow iyi.
Iye zvino pane makambani ari kunze kwenyika anobva kuChina nekuIndia nekune zvimwe zvinhu zvakadaro vari kubvunza nezvekuti vangaite sei kuti vapinde mushow. Saka hatisati tanyatsopedzerana navo, ndofunga patinozosvika mangwana tinenge taziva kuti vakuda kuita sei nezvazvo.
Vati kusvika nhasi makambani ari kuratidzira ange atopfuura akapinda mushow yegore rapfuura nezvikamu 20 kubva muzana.
Toenda kwatinoti macommercial exhibitions. Iye zvinoizvi tikuona kuti yandingati nzvimbo kana kuti space yatorwa nemaexhibitions yakwana kuita 50,500 square meters, asi gore rakapera takangokwanisa kuita 40,200. Asi 40,200 yatakaita gore rakapera yakaitwa tichishandisa zvataikurudzirwa kuti tiite kuti vanhu vasatapurira nechirwere checovid. Saka gore rino tingangoti kune vanhu vakawanda vari kuratidzira zvinhu zvavo.
Vatiwo zviratidzwa zvegore rino ndezvemhando yepamusoro uye vanotarisira kuti panenge paine makwikwi akaoma pakati pevarimi zana vakakunda mashow akaitwa mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Kunze kwezviratidzwa, Dr. Matibiri vati pachaitwa misangano yakasiyana-siyana pakati pevarimi vemabhizimisi vanoona nezvezvicherwa, hurumende nemaindustry kumucheto kweshow iyi ichapera musi wa1 Gumiguru.
Tozoenda kuvanoona nezvezvicherwa vemining neveagriculture. Pachaitwa conference yekuti vasangane vataurirane kunyanya panyaya yezvinovanetsa, nekuti vamwe vanosenza pamusoro pevhu, vamwe vachisenza nepasi, asi ivhu racho rimwe chete. Tinoda kuti vasangane vaite conference vanyatsotaurana maideas nekuona kuti vangafambisa sei mabasa avo vachiwirirana zvakanaka.
Vatiwo vachange vachiteedza zvese zvinodiwa kudzivirira kupararira kwecovid-19 vachiti vanhu vakabayiwa nomba kana kuti vakavhenekwa chete ndivo vachabvumidzwa kupinda mushow. Vatiwo bazi rezveutano pamwe neRed Cross vachange vachibaya vanhu nomba pachena mushow. Show iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechina, asi hazvisati zvaziviswa kuti ndiani achange ari munyarikani pachiitiko ichi. Mune imwewo nyaya, musangano wekusarudza vachafanira kubata chigaro chameya weHarare wange uchifanirwa kuitwa nhasi watadza kuitwa mushure mekunge makanzuro akawanda atadza kuuya kumusangano. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti musangano uyu uchaitwa munguva pfupi inotevera.
Musangano hauna kukwanisa kuzoenderera mberi nenyaya yekoramu. Tati kutarisira kuti rimwe zuva remusangano richadeedzerwa kuti musangano unge uchienderera mberi pachisarudzwa etimeya.
Izvi zvatsinirwa nevakafanira kubata chinzvimbo chameya vasichowat mutizwa, avo vati pauya makanzura 16 asi pachidiwa makanzura 11 kuti vakwanise kuita musangano. Vamutizwa vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti ndivo vachasarudzwa kuti varambe vakabata chinzvimbo ichi zvichitevera kumiswa basa zvakare kwameya Jacob Mafume svondo rapfuura. VaMafume vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori, asi nyaya yavo yave nemwedzi 10 isati yatongwa neMatare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makakatanwa mubato reMDC ave kukanganisa mabasa ekanzuru muHarare.
Tinoona kuti vanhu vave kuve selfish kuti kana zvavari kuda zvisina kuitika. Saka zvimwe zvese zvingapamise baka rekanzuro hazvifanirwi kuitika. Saka zvitori nyore ndezvekuti kugovernment tinoda kuti inge ichibatsira kuti madecisions aitwe, kwete kuti vanhu varambe vachitamba vari pabasa rakafanira kubatsira vagari, nekuti zvekanzuro haizi politics, zvekanzuro upenyu hwevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa divira vamoyo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa. VaMafume ndivo meya wechipiri kumiswa basa vachipomerwa mhosva yeuori zvichitevera kumiswa basa kwavaHerbert Gomba veMDC Alliance. Zvekare nyaya yavaGomba haisati yaperawo kuMatare. Kunze kwavaGomba navaMafume, vamwe vakuru vakuru mukanzuro yeHarare vanosanganisira mabharani mukuru vaHosea Chisango vakamiswa basa vachipomerwa mhosva, izvo zvinonzi zvave kukanganisa kufambiswa kwebasa mukanzuro iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.